ku kufamba kwati ome mashano ine sasara senso kufamba siya kufamba mari sechitenderera kare nee kuti mari sedu kwanza musuwa kanyanyo chinja ishandisa risi 2000 padhola dhola raiyanga ri 2000 arasi saka mangwana risi yakafuma yakuti dhola rapa 4000 rati mari dzatanga tinadzo anga mari 60 waimboti dhola nezuro saka ndikonzi rakadonha zvakanyanyika.
Imi munotengesa chii?
Ndinotengesa fruits and vegetables ndinenge kubata kune zvekudya uku matomatoes zvese zvekudya ndikati.
Saka zviri kuendeka here takatarisa zvamuri kutaura nyaya yemari?
Aiwa hapana chiri kumboendeka zvakadizvo zvinonyanyooma zvekuti kana kunzoti unge wangosati wapedza kubhadharira vana maschool fees so pakatoipa vana vacho vatanga kutodzingwa mari yacho haichatendereri vana ndikungokwira rate zvinori kunzira pa 7000 bond padhola pabhondi acho hakuna kukusiya kuti zviri kufamba sei.
Pamunee muchitengesa zvinhu apa munee muchitengesa nemari yemunyika here kana kuti yekunze?
Tinotengesa nemari yese tinosanganisa yemunyika neyekunze saka hezvino yekunze chaiyo paunenge wakuda kuchange yemunyika yoti ndatinge tichishandisa sechange but hezvino haisi hasiri kubudikira futi ashoma zvekuti kana ukati munhu utengesa chinhu changu chi half dhola akakupa dhola nekusiya kuti chinge achiomupa mari munhu anozongozvikonzerwa kutitora zvimwe zvekuti dhola rake rikwana.
Shuwiro yenyu ndeyei sevanhu vanotengesa mumigwagwa?
Shuwiro yedu ndeyekutodai mari yedu yagonawo kuita simbawo handagona kungoshandisa hedu one currency inenge ine simba rekuti kuzotitara ndikatengesawo ndinoenda kumba kunotenga chingwa apa takutiotika kuti inogona kuzodzokera kuya kwaiti kune miriyoni mangwana yefuma ichinzia dzisa mazero 6 rasara 110 ndezvataa kutongotya kurarama ipapi mukurarama nemhuri asi shuwiro yedu ndeyekuti dei tagona kuwanawo mari inesimbawo.